Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro ndira 9/2017. Zvikoro zvovhurwa vabereki vakawanda vachichema-chema nekushaya mari dzechikoro dzevana vavo. Vanorwira kodzero dzevanhu vanosvika zana votanga kumiswa pamberi pematare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzekukonzera mhirizhonga pamwe nekuratidzira vasina mvumo. Vatsigiri venhabvu voshora zvikuru mabatirwo akaitwa chikwata chemawarriors apo chaive mukembi chisati chaenda kumakwikwi e2017 African Nations Cup. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvingaitwe nechikwata cheZimbabwe Warriors kumakwikwi e2017 Africa Cup of Nations. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuti farira pa page redu re VOA Shona nekudzvinya pakanzi like. Kuridzirai hamba neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook.